vadzidzi avo vanga vauya kuzopedzisa zvidzidzo zvavo pamwe nekunyora bvunzo nhasi vashamisika vachinzi vaburitse kadhi rinoratidza kuti vakabayiwa nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19 kuti vabvumirwe kupinda pachikoro. Mumwe mudzidzi asina kuda kudomwa nezita anoti arambidzwa kupinda pachikoro achinzi haana kubayiwa nhomba. Anoti chanyanya kumurwadza ndechekuti havana kunge vayambirwa nezvedanho iri.
Itashamisika zvitonzi hanzi hapana anopinda kuchikoro kana asina kadhi renhomba, ende zvinonyanya kubhohwa ndezvekuti hatina kuyambirwa tisati tauya kuno.
Munyori anoona nezvemagariro evadzidzi musangano rinomirira vadzidzi pachikoro ichi vaFrancis Nete vanoti danho ratorwa nechikoro rakanaka sezvo vachiwirirana naro sevatungamiri vevadzidzi.
Chino takatofambira nyaya dzacho dzoti vanhu vabayiwe vachipinda pakambani.
Mutauriri wekat Dr. Tapera Musekiwa vanoti vatora danho iri senzira yekudzivirira vamwe vadzidzi nevashandi.
Isusu hatisi kumanikidza asi toti tapinda mumodi yekudzidzisa vanhu educating our students nevashandi vachidyo vashandi vepakati vakavhakisinetwa kwasara vashoma. Tinovadzidzisa tovapa chidzidzo chekukosha kwakaita vaccination.
Vatapera vanoti vabva vaisa nhomba pakiriniki yechikoro kuti zvive nyore kune vanenge vasarudza kubayiwa.
Pachiro university pane kiriniki iripo yekuti vanenge vakurudzirwa vabvuma vanobvaiaobhaiwaipapo.
Zvikoro zvakawanda zvepamusoro zvakatozivisa kuti vadzidzi vanenge vasina kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19 havabvumirwe kudzidza kana kunyora bvunzo nevamwe. Asi danho iri riri kupikiswawo nesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti kuita uku kutyora kodzero dzevanhu dziri mubumbiro remutemo. Gore rapera munambudzi chikoro chekati chakambovhara mushure mekunge vadzidzi makumi mashanu nevanomwe vabatwa nechirwere checovid-19. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.